kunationari zvigaro zvinenge zvichikwikwidza upresidendi, vice president, national chairperson, nadeputy national chairperson, according to constitution yatiinayo iko zvino. Asi Congress zvairi musangano mukuru, pane vanogona kuti zvivhurwe, pane vanogona kuda kuti zvifambe zvakadaro. Asi pari zvino mamwe mapost anozoapoindwa National Executive painenge yagara, mamwe ozoitwa napresident.
Kosei chigaro chemunyori kana kuti secretary general chisingakwikwidzwe?
Chigaro chemunyori kana secretary general zvichidzira zvigaro zvakaitwa pane amendment yeconstitution ya2014 yakati zvigaro izvozvo zvinofanirwa kusharwa na president. Mukufamba umu nenzira dzatinofamba idzi, tinenge tichida kuti vakuru vatee tashara vaya tavhotera vakwanise kusarudza kutora from maleaders yeparty vanhu vavanokwanisa kufamba navo zvakanaka, vavaapointa inenge ichiita secabinet yemukuru weparty.
Asi Mafume, zvingaita here kuti secretary general aite zvokudonwa pachinapo chekusarudzwa?
Secretary general aite zvokudonwa hazvina kana kushata iadministrative post.
Kuvamwe vaneti marongero aya haaite zvejekerere, haisiri demokrasi yakakwana, munoti chii kwavari?
Aiwa, idemokrasi yakakwana nokuti tiri kubva zasi kuwadhi uko, kudistrict, kuprovince, tichingosarudzana kusvika tasvika kunational.
Bato renyu richaramba rine vatevedzeri vemutungamiri webato vanopfuura umwe chete here?
Ndiwo zvinotaura bumbiro remutemo, rinotaura kuti vatevedzeri vanokwanisa kuapoinda vari vatatu vanotevera mukuru weparty.
Iyi nyaya yekuti kukwikwidzwe zvigaro zvina chete zviri mubumbiro remutemo webato renyu here?
Ndo zviri pabumbiro remutemo wedu, unless kana pazoitwa imwe decision inenge ichida kuti izoendoswa neCongress. Asi pari zvino tiri kufamba tichiverengerana constitution, tongofamba nemo kusvikira tasvika kwatinenge tichifanirwa kunge tisvike seboka.